Chimwe chizwarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancis Town vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno tisina mapassport tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusi kugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kunoku wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kubotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane ekumusha.
Tiri kuuya nenyena nekuti tikauya tisiri Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna. Chero tikati tuda kutengesa anotengera muhendiyani hapana. Saka tichizama kurarama handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi ezvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 900 bhondi. Saka kana ndikaendawo musha ndine ndiri pari nani. Chero ezvinezvi bhondi racho handiti pariri. Chero ukada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe saka ndouya ndichikuya ndichisenza kuona kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Kumusha hakuna mabasa, zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwaniki.
Va Christopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamuganhu ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atei tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwakwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana huri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika imwe mwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.